Ongororo yakaitwa na IMF inoratidza kuti Zimbabwe iri pachidano chechipiri pasi rose kubva kuBolivia kuva nevanhu vakawandisa vari kuzviitira mabasa avo emaoko. Izvi zvinotevera kugumurwa kwevanhu vakawanda mabasa nemakambani. Asi kuuya kwakaita chirwere cheCOVID-19 kwapa kuti zvinhu zviomere vanozviitira mabasa emaoko ava. Vachitaura muchinoi svondo rapera negurukota rezvemabhizimisi madiki neari pakati nepakati amai Stembiso Nyoni, imwe nhengo yeZANU-PF amai Hilda Gweshe vakati sezvo vanga vasingashande zvinhu zvavaomera zvakanyanya.
Plus pane vamwe vedu isusu pane makambani zanga ari pano pamara, pane Wizroad, pane Microhub, vanhu vanga vakwereta mari kuti munhu atange kuti anonohodha something anenge akakweretawo mari. Redino kuti ini sezvo COVID yatanga ndibvozi mari inodibhadhira pamwedzi pamwedzi, mari iyo handisisina kwandinoiwana. Redino handakutsidzirwa kutorwa mudziyo mudzimba, unotorerwa kunzwika kutora firiji ndiyandakabatisa kuti ingava wadhropo ingava store.
Ko, kuvhurwa kwaitwa mimwe misika kwabatsira here? Tabvunza mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Ya, misika yakavhurwa mizhinji yacho ndeinotengesa mafruits and vegetables. Ndiyo mbare iyoyi musika Lusaka Market kuLawayo kunana Godini kuchiri kuvakwa, saka kusati kwavhurwa. But muno muHarare even kunana Headcliff Market fruit and vegetable yakavhurwa. Then mutown muCBD chaimo paCopacabana, pano Copacabana Mall yakavhurwa. Ndoo yatiri kuchema nayo nenhau dzemari dziri kutaurwa kunzi vanhu vauye kuzobhadhara, anenge achinzi $5 pazuva yatiri kuti yakawandisa. So in terms of kubatsira kwehurumende hapana so far chatiri kuona chinobatika chiri kuunzwa nehurumende kumusika iyoyi. Kana pane zvavanenge vachida kuita probably zvichatanga kuitika this week. Then even Glenview 8 complex iyo tiri kunzwa kuti inogona kuvhurwa iyo vhiki iyo rino iri kuuya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanotenderana nemaonero aya.
Mamiriro akaita zvinhu hongu vanhu vatanga kushanda, saka chidano chekuregister chacho ichi hachina kunaso kuti tsakanyukei kune vazhinji, nekuti ndingangotsanangura zvishoma zvirimo mukuregister. Munhu anofanira kutanga atestwa kuti haana here chirwere checovid-19. Kutestwa ikoko kunoda mari, tokutarisira mari yakaita sekunge kunana $25. Chechipiri, vanhu vari kunziwo vave neinonzi health certificate kana certificate yezveutano inodawo kambhadharo futi kuti munhu aiwane. Chechitatu, zvichienda nekuti munhu ari kuita basa ripi, vanhu vari kunzi vange vane anonzi ma-tax clearance certificates vasati vatanga basa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti mabasa anoitwa nevanhu ava akakosha zvikuru.
Informal economy yakakosha zvakanyanyisisa, inoprovider mabasa kune vanhu vasingakwanisi kuwana mabasa muformal economy. Uye vanenge varasikirwawo zvakati nemabasa muformal economy vanopedzisira vakushanda muinformal. International Monetary Fund vakambobudisa gwaro rairakidza hero kuti informal economy muZimbabwe yakakura zvakanyanyisisa, inocontributa more than 60% to gross domestic product.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo hurumende inofanira kubatsira vanhu ava sezviri kuitwa nedzimwe nyika.
Asi dambudziko hatina nderekuti hurumende yedu yakabroka, dzimwe nyika dziri kupa mari kumaSME kuti vakwanise kudzoka back to business. Munomo vakapuwa $600 million zimutona. Inotyisa kudeedzera pazita. Asi tikaidivhaidha ne 6 million people vari kumaSMEs, zviri kureva kuti munhu woga woga ari kuSME ari kuona 100 bond, saka haina chinobatsira.
Sangano reCenter for International Enterprise rinoti pavanhu vari kuzviitira mabasa emaoko munyika, madzimai ndiwo akawandisa achisvika zvikamu 60 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.